nhasi zvaisina kumira zvakanaka pasvika vanhu vanga chizvitiwo ndeve census saka vanga vachiiti nyora vanhu mazita nezvinhu zvaonazvo asi vanga vasingaendi dzimba dzese vanga vachiita kungosvetuka svetuka dzimba dzacho saka vanhu paonawo vanhu ivava sovanhuwo takaputsirwa dzimba togara panze vanhu vachioka makumbo vachimhanya kwira mumakomo chaimo
ko vanga vachitizei vanhu
vanga vakutya nokuti panga paakuita runyero kupeo kuti inganguva iri black boots
saka vati ko census inogoitwa ko kuverengwa kwevanhu kunogoitwa iko zvino here handiti zvinoitwa kamwe chete munyika vanga vachitsanangura kuti kudii ipapo
ndio zvatishamisa naivo tavabvunza kuti sitoziva kuti kana kuchiitwa census mumapepanhau zvinobuda mumaredhio zvinobuda asi census yenyu inoitwa pano musha wakapazika wakadai hatizoti census yerudzi
vati kudii
vati isu census yedu toda kutsvaga kuti pane zvirwere zvakaita sei kuti tigoona kuti toisira mapoints kuti vanhu varapwe zvirwere izvo padhuze panoenderana nezvirwere zvinezvi muarea
matenderana nezvavanga vachitaura here
hatina kutenderana nawo
sei musina kutenderana nawo
chatisina kutenderana nawo ndochokuti nokuti handi wecensus ibazi rehurumende kai kana hurumende ichiti haitizive panapa kevo vazotiziva sei kuti panofanirwa kuverengwa vanhu
tiri kunzwa kuti pane mbizi dzakaiswa pabhraziri zviri kufamba sei pane dzimwe mhuka dzazouya here
no hakusati kwauya dzimwe mhuka kune magonyeti matatu embizi akangofurodwa akafurodwa uri usiku saka ndidzo dzichiti mhuka dzichirima hakusati kwauya dzimwe